Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chikunguru 9/2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live paFacebook page yodi izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nzou nomwe dzakawanikwa dzakafa kuHwange National Park dzinofungidzirwa kuti dzakaurawa nemuchetura wecyanide. Mubatanidzwa wenyika dzemuAfrica unoparura chibvumirano chemusika wekutengeserana weAfrican Continental Free Trade Area. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vanoti hurukuro pakati pavo navaEmmerson Mnangagwa ndidzo dzega dzingapedza matambudziko akatarisana nenyika. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika nekuchengetedzwa kwemhuka, amai Priska Mufumira vanoti havasati vapirwa zviri pamutemo nyaya yekuti pane nzou nomwe dzakaurayiwa kuHwange National Park neunofungidzirwa kuti muchetura wecyanide. Nzou idzi dzinonzi dzakawanikwa dzakafa nemusi wesvondo, asi vamwe mubazi rinochengetedza mhuka reZimparks vaudza Studio 7 kuti vanoferefeta nyaya dzekufa kwenzou vakasanganisa vamwe vana chiremba vakaenda kunzvimbo iyi nemusi wesvondo. Muna 2013, nzou dzakawanda dzakaurayiwa nemuchetura munzvimbo iyi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata amai Mufumira.
Handisati ndanzwa, ndatongopinda muofisi izvozvi handisipo zuva rese, hapana chandati ndanzwa chenzou. Pamwe mukazondibata mangwana ndinozokutaura, ndanzwa kuna DG kuti pane zvakaitika here, DG yanga asipo, ini ndanga ndisipo.
Saka tomirira kunzwa mangwana?
Kare, ndikanga ndanzwa kuti sere, hanzi akafa kupi?
KuHwange.
Hanzi akafa sei?
Vanenge vari kuti vachiri kuongorora kuti vaone kuti dzakaisirwa cyanide here kana kuti but vari kuti maexperts acho vari kumboferefeta kuti vaone kuti zvakafamba sei.
Aiwa, inini ndichaferefetawo ndonzwa, asi kana pane nyaya yavanonditaurira ndinofanira kuti ndiione.
Asi dzidzo nzou mukati dzakachengetedzeka zvakanaka here mumagame park umu?
Nzou dzakachengetedzeka zvakanaka. Dambudziko ratinaro randinogara ndichitaura ndeyekuti nzou dzawandisa munharaunda yadzigere. Nzou dziri kupanidzirwa manumbers nekuchengetedzwa kwakanaka, but lens haisi kuexpanda kana kukura, ndo pane dambudziko. Uyezve pakati pevanhu vanogara munzvimbo dzine nzou panoita conflict nekuti dzava kupindirana muteritory, remember, nedraut ratinaro nekuwanda kwadzo. Iyo land inofanira kunge iri certain extent, certain size. Sezvandakambotaura kuti tani over 35,000 excess capacity from our carrying capacity. Asi dzakachengetika zvakanaka, ndosaka nhamba dziri kukura. Kune dzimwe nyika dzemuno muAfrica nekunze havana kukwanisa kuchengetedza zvakanaka. Saka tiri kuita mahukuro ekuti tingaite kugarisana zvakanaka sei vanhu nemhuka.
Asi ka ndo panozonzi nevamwe apa honorable, kana dzikanzi dziurayiwe nyangwe dzawandisa, vamwe vanenge vaakuda kutora mukana iwoyo kuti vadzivhime zvisiri pamutemo, nekuti vanoziva kuti vanokwanisa kutengesa nyanga dzacho.
Hurumende haitobvumidzi zvachose kuti vanhu vauraye mhuka. What we are trying to do is to make sure kuti chii, kana vachigara pedzo nepedzo taita bhari yerudzii mhuka tichengetedza. Dzingadai dzisingawande kadai dzanga dzichiurayiwa. Kune dzimwe nyika dzekumusoro uko ndekusisina havana kuzvichengeta zvakanaka. Even kunzvimbo dzekuwest mhuka dzavainadzo kare dzakaparara, asi isusu tiri kuchengetedza. kana tichida kuita get manage the numbers zvinozoitwa in a scientific manner inobvumirwa pamutemo tiri signatory kunyaya yesaiti saka tinochengetedza mutemo hurumende haibvumidze kuti vanhu vangouraya mhuka.
Amai Priska Mfumira vange vari parunhare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Mutungamiriri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vanoti nzira chete inokwanisa kuburitsa nyika mumatambudziko yakatarisana nawo mune zveupfumi pamwe nezvematongero enyika kunge ivo nemutungamiriri webato rezanu PF uye vari mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakurukura. Vachamisa vanoti vakaudza vaMnangagwa kuti vasangane asi izvi hazvati zvaitika. Asi sezvaanogara vachingotaura mwedzi yese yese yadarika, vachamisa vanoti nyaya inofanirwa kutangadzirwa inyaya yemutungamiriri wenyika. Uho vanoti hune gakava pakati pavo navaMnangagwa. Vanoti kana izvi zvikagadziriswa nyaya yematambudziko enyika idiki kwazvo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutungamiriri wenyika vaMnangagwa kanavo mutauriri wavo vaGeorge Charamba kuti tinzwe divi ravo. Ngatinzwei vachamisa vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Nyaya yemangange ari kumatongerwo enyika yatingati political stalemate nekushaya kwakwelegitimacy munyika kwanetsa. Iri kunetsa chikuru inyaya yekuti dei nyaya yagadziriswa tadzokera pakurekekedza yakavhoterwa nevanhu, tadzokera pakuremekedza zvide zvevanhu. Vanhu vanoda shanduko munyika, vanhu vanoda kuti munyika muve neutungamiri hwechiterero, vanhu vanoda kuti munyika muve nekutevedzwa kwemutemo, vanhu vanoda kuti munyika muve nerunyararo, vanhu vanoda kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena dzisina kumbunyikidzwa kana kubirwa kana chitsotsi, vanhu vanoda kuti munyika munge mune rusununguko rwakakwana, munhu asinganzi unobuda mumba manhingi ungava wezanu kana MDC. Ngatiye vana vamunhu umwe chete, tisaita kupetana, kuparurana kana kutarisana mupfupi kana murefu, mhuri ndeimwe chete.
Pangaitawo tarisiro here yekuti pagarwe pasi pakati penyu savachamisa navaMnangagwa kuti matambudziko yakurukurwe kuti pawanikwe nzira dzingagadzirisa? Nokuti vazhinji ndopavari kungotarisira kuti ndopangangonunura Zimbabwe.
Nyika inotonunurwa papedzwa gakava rematongerwo enyika. Kazhinji ukaona warwara usainda kunomwa manororoni iwe uchinzwa mudumbu, kana kunomwa mapiritsi emusana iwe uchinzwa musoro. Unorwara zvakanyanya kana uchida kupora, tsvaga chii chikonzero chaita kuti musoro uteme ubande. Charapwa ichocho ndo chinoita kuti uve mutano. Naizvozvo kuti nyika yedu ibve panhoo parukukwe, inotoda kuti pave nenhaurirano. Topedza gakava riri munyika, topedza kusawirirana kwekubirwa kwesarudzo, topedza kusawirirana kwekuti zviri kuitwa handizvo zvinoda vanhu vemuZimbabwe nezvinoda munhu wese. Mapato makuru ogara pamwe chete. Haizvo zvokuti kunonzi kwakazoitwa rimwe gungano riri kuitwa iro, aiwa iyo ndezvezvikamu zvokungombotambaoka vanatsoroka gudo vachinakidzwa. Toda kuti nyaya yachaidzidzi dzidzeyewe, kwete kunokanga mhandire kana kunokanga maputi. Toda kuti nyika ibikirwe sadza. Sadza rinobikwa paita gungano pakati pedu isu navaMnangagwa, totaurirana kuti toita sei. Isine anza, tine mhinduro, asira mhinduro dzinoitwa tagadzirisa izvo zviri kuita kuti nyika yedu inge yakarereka ite mateya uye inge ine kutsonga nokuondoroka kwayakaita. Kwashiye utungamiriri, kwashiye upenyu, kwashiye muono wekwatinofana kuenda.
Saka tingaona here vachamisa muchidaidzirawo musangano iwoyu muchikoka vaMnangagwa kuti mugare pasi navo kuitira matambudziko agadziriswe neukasika?
Ndo chokwadi, isi kutorwadziwa nokuti zuva rega rega rapfuura, awa ega ega yapfuura muzvipatara kufiwa, awa ega ega yapfuura muzvikoro kutofoera kwevana. Saka isu tinoti kukanya uranga, ndakaudza vaMnangagwa ndikati uyai tionani chiso nechiso, ina iswa totarisa toudzana kuti apa ndo pari dambudziko kuti tirigadzire torigadzira zvakati. Ko mungawana kupi munhu anochemera runyararo zvakadai kuti dei nyika yafamba zvakanaka? Munomuwanepi munhu anoti iye ane uta nemiseve nyika yose, obva ati uta nemiseve hatiti kuzvishande, tongoda tive nerunyararo chete. Toda kuti munhu nemunhu agare zvakanaka, nokuti runyararo rwakanakira munhu wese. Baba Jenga, ko zvinombonesa here? Tinoswera tapedza matambudziko ese emagesi, matambudziko ese emvura, matambudziko ese emafuta, matambudziko emari inyaya diki diki dzinotombodikana kuviwa kwembudzi hatitongodi zvinhu zvinoneka hakudi kutorwa nguva tichipedza nyaya diki yakadai asi tinoda kuonesana nokunzwanana nokubatana nokudanana nokuonesana ndezvinodikwa.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mubatanidzwa wenyika dzemuAfrica kana kuti African Union nesvondo wakaparura chibvumirano chezvekutengeserana kwenyika dzemuAfrica chinonzi African Continental Free Trade Area. Chibvumirano ichi chinonzi kana chikabudirira chichasimudzira upfumi hwenyika idzi nezvikamu makumi matanhatu kubva muzana kana kuti 60%. Nyanzvi mune zveupfumi uye vachidzidzisa zveupfumi paOxford Space Academy kuCardiff United Kingdom muzvare Eunice Chipachini vaudza Studio 7 kuti chibvumirano ichi chini chikuru muAfrica uye vanoimba kuti chichabatwa zvakanaka. Vati zvimwe zvinofanirwa kuchenjererwa ndezvekuti nyika dzagara dziine upfumi dzakaita seNigeria neSouth Africa nedzimwe handidzo dzega dzichabatsirwa nechibvumirano ichi. Tabata muzvare Chipachini kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Nyaya iyi nhaurwa iyi iri kutifadza, iri kufadza dzimwe nyika dzakawandisisa chaizvo, kunyanya nyika dzagara dzine upfumi hukuru, nyika dzakaita sana South Africa pana Nigeria. Ndinovimba kuti vari kunyanyofara, asi takangozvitarisa tichitarisa pasi rose zvaro, kuva neagreement iyi kuAfrica yedu kwakakosha nekuti tinokwanisa kutengeserana zvigadzirwa zvedu nekutengesa zvinhu zvedu pachedu.
Chii chaizvo chakabvumiranwa?
Chabvumiranwa ichi ndechekuti isusu nyika dzemuAfrica tikwanise kunge tichitengeserana zvigadzirwa maproducts edu nemaservices edu within Africa pachezvedu, asi freedom movement of people zvichazoitwa nechemberi. Apa kwangosainirwa mapepa aya asi zvichanyatsotangwa muna 2020. Havasati vanyatsopajekesa kuti kufambidzana kwevanhu mambo kuti isusu kana tichibva kuZimbabwe tichienda kuSouth Africa kusadiwa mavisa here kana kuti ayo, asi pari kudiwa single market kutanga yemaproducts nemaservices. Ndo chibvumirano chekutanga chiri kuitwa.
Inyika ngani muAfrica dzatambira dzikasaina gwaro iri?
Nyika 54 ndo dzatenderana kusaina tsamba iyo upfumi, chibvumirano choupfumi ichi. Isusu munozva kuti continent yedu ine over 1.3 billion vanhu, saka mari yaya vakatarisira kuwana i 3.4 trillion, asi Eritrea yoga ndiyo yaramba kubatana nevamwe pachibvumirano ichi nekuda kwemamwe matambudziko avainawo neEthiopia. Asi chibvumirano ichi chibvumirano chakakosha panyika dzemuAfrica nekuti chibvumirano chatatakatarisira makore akawanda kuti kuti chaitawo sei, tichatevedzerawo zviri kuitwa neEU European Single Market rini, tichaitorini zviri kuitwawo neAmerican Trading Partners yavainayo.
Kana takatarisa nei pachibvumirano ichi?
Dambudziko randinaro nekuda kwekuti isusu nyika yedu upfumi hwedu hausi kufamba zvakatsetseka, dambudziko randinaro nderekuti izvi zvinogona kunyanya kubatsira nyika dzagara dzine upfumi hukuru vana Nigeria, vana South Africa, vana Botswana, vanenge vongoda kutengeserana pachavo. Iko zvino mari yedu yenyika haina kunyatsotsarukana kuti tinenge tichitengeserana sei, asi kana pakava nesingu karensi Afrika yese kuda zvingangobatsira, asi nokuda kwekuti isusu ikonomi yedu iri kurwara-rwara zvinonetsa izvozvo zvekuti vakwanise kuti vamwe ava ndo pandine dambudziko kuti pamwe pachava nekusaruvana nedzimwe nyika idzi dzagara dziine upfumi huri kufamba zvakanaka. Vana Nigeria vane peturo, South Africa ine zvicherwa zvakangofanana nezvatinazvo kuZimbabwe. Saka ipapo ndo pasina kunyatsondijekesera kuti nyika dziri nechepasi vana Mozambique vana Zimbabwe vachakwana sei panyaya iyi. Asi kana chibvumirano ichi chichi chanyorwa pakuti chichasimudzira nyika dzine upfumi husiri kufamba zvakanaka kuti upfumi hwavo huenderane nevamwewo vane upfumi hwakamira zvakanaka, izvozvo zvingafadza nyika zhinji.
Saka nyika dzakatasana Zimbabwe nana Mozambique dzamataura idzi dzingaitei kuti dzikwanise kuwana dziwanewo chimwe chinhu muchirongwa ichi?
Isusu chinhu chatinofanirwa kunyanya kutarisa nezvasi, munoziva kana nyika isina infrastructure yakasimba, nzira dzedu hadzisi kufamba zvakanaka, hatina njanji, hatina zvitima, hatina magetsi. Saka izvozvo ndo zvimwe zvinhu zvinobatsira kuti upfumi hwenyika hufambe. Zvakanaka kuti uve nechitenderano pamwe nevamwe kuti munokwanisa kushanda nevamwe, asi isusu senyika chichatichaita kuti tikwanise kunge tichishandawo pamwe nevamwe.
Vanodzidzisa zveupfumi paOxford Spears Academy kuUnited Kingdom muzvare Eunice Chipachini vari parunare kuCardiff kuUnited Kingdom neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Pepanhau reDaily News rinoti hurumende yava Donald Trump inoti nguva yasvika yekuti vaEmerson Mnangagwa vasarudze pakati pekupindudza nyaya dzeutongi nezveupfumi munyika kana kunonotsa kugadziriswa kwezveupfumi hweZimbabwe. Muchronicle mune nyaya yekuipa kwaita zvinhu maererano nemvura muguta reBulawayo kunonzi vamwe vanhu vave namazuva manomwe vasina mvura. MuNewsday mune nyaya yemutevedzeri wasachigaro cheMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJacob Sikala vanonzi vakataurira vanhu kudzikita kuti bato ravo richabvisa vaEmerson Mnangagwa pachigaro nguva yavo yekutonga isati yapera. Chao yachikamu chino chatinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Ndinoti mwakadini paStudio 7, vashamari veStudio 7, tinotendawo nekutipa mashoko echokwadi. Ine ndinoitwa mukoma chaita Maphosa, ndiri kuSouth Mlipopo. Ndinotiwo president vedu avava Mnangagwa avo vadini vambomira marwendo, ngekuti zvamungadzine nyama pamba apo pasina mari, yo baba wakuda nyama vana vachisheya nemutikiti sei kudai vambomirawo. Yombotanga yanaka vozoona kukwira ndege dzekudhura.
Vashamarari vekuStudio 7, madekwanana nhasi ndoda kunditaure mashoko kwandanzwa ekuti hurumende yapendura yabvumira kuti ichange ichiva nechokuita nemukoro wavashandi, saka ichavazivisa mangwana kuti vachinge vachipuwa zvakadii. Idanho rakanakisa chose, idanho ratinokudza, ndozvaichemwa imwe wese, ndozvainyutisa kunyange vana kuzvikoro vangasiyabatsirwi zvakanaka nenyaya yekuti matichanga tinyuta, nyange iyo mapurisa angu angobate basa zvokumanikidzwa nemutemo. Asi ndinokumbira zvekunava muturini wena kuti inhadina kudzidza zvangu, asi mawande rangu kukwidzwa kwemitengo yevanhu ava kuchava zvaine kutaura pamberi pozoshanda zvetsumo iya yekunzi ndiyamusoro wazura nehakata dzake, nekuti kukwira iko ndinofungidza kuti ndokuchaita kuti vanode US dollar vawande. Saka mukoto weUS dollar uchakwira, maoniro angu zvangu. Hapana zvamungatongoitawo mutozo, murukiedzawo. Asi gaba ramurikutwanaro mvura kutsime rinobvinza. Saka handikutuki zvangu kana kundikutaura, asi ndinongoti vamuturi kana muchidai mukakwanisa kunzwa mashoko ano munyore kuti panosvika here mwedzi wa 30 September isati yabobo munyika, vakutochema zvemwe mari kuwedzerwa. nokuti nyaya ngo yapo yaitongwe nyaya ye mari ya inotangwa kuziya aidoni simbe ku America kuda ndo yaiti iye nyi apa pamasika pakwedzera mati vashande apa ine mutauro ndatenda hangu
magadiku Studio 7 kaindoitwa machaya aiwa taumira neupenyu kuyuza anu haingaitu here zvinoita kuti tinowaona vachichema kuti hei masanction ndavaitewo kuti zvinhu masanction avhisiwo nekuteerera zvido zvevanhu kudziro dzevanhu kuti nyika iende mberi kana kutaurawo navaya vachamisa nyika ienda mberi nekuti tapererwa tinokumbirawo tihaa dai zvagonawo kuna vamunangagwa ngavaone plan toziva kuti ivo nemhuri dzavo vari kuguta asi isu tatambura timuno muzimbabwe
makadini vashamari vetu the seven vana jonga kandimire vana reichocho inini ndinoitwa divine romani ndikutaura ndiri kusouth africa kukwira kwezvinhu zviri kuitwa zviri kutaurwa nemasapota ezanupf hazvibatsiri chinhu nokuti zvagara zvitoripo izvozvo vakatenda kuti vaise mari yemuzimbabwe isingashanda ngavatore mayusi aishanda auye muzimbabwe ashanda saka hazvishandi zvokuratidzira izvi
maswera seive studio 7 aiwa tirimo muchirongwa tiri kunzwa tabva unzwa manhanda vachitaura zvavanotaurapo vakavimbisaiwo kuti iye musapota mukuru wezanupf ende hapana tinovamisa kuti vange vachisapota zanupf mubvunzo wangu wenyini kuna vamanhanda ndewekuti saka ivo vari kutize chii kuzimbabwe kana vachiti vanosapota zanupf vari kude chii kuno kusouth africa kune vakazotsvaka mari kuraramawo zvavo vakatiza nhamo kuzimbabwe ivo vari kutize chii zimbabwe kana vachiti musapota wezimbabwe sei vachipotera kuyai kunyika dzevanhu zvavo nyika dzakanaka vachitsvaka kunoramira kuzimbabwe kwacho ikoko kune zanupf kwairi kutonga kwacho kuzi kana vachiti vanosapota zanupf muno musouth africa muno matiri munomu mukatarisa muzhinji munhu wese ari munomu hapana munhu anombotaura zvekusapota zanupf because tiri kuno kwisusu because of that zanupf kutambudzika kwekuita nyika yezimbabwe is because of zanupf saka iva manhanda vanodei kuno kana vachiti zanupf iri kuvagonera ngavanoraramira kuzimbabwe kaka
varume kuno tatambura isu kuvic falls tinogara takamanikidziwa kuti vari kuda maus izvo zvinhu zvakabhaniwa kudhara dhara manje kukuwa matenga hakuna saka unonzi ukangoramba chete kumupa ari maus vhere unotombonzi chibuda mumba mangu ndavatombomisi zvototi vamana tatambura todii navo vedu vechimbotiyamurai tione kuti todii
Kwazivai, sorry, ndiroti yakupedzera vanhu nguva yavo. Ndinopokana nekutaura kunoita Mystic Gaule. Kana vachitaura ngavazivowo kuti kune vamwe vanhu vakuru vane pfungwa dzinoshanda. Kana muchiti imi ngatishandise bhondi chese semazimbabwe, hatisi kuramba. Asi mbotiudzaiwo kuti purezidendi maministers kabhineti yavo iyo vanotambira bhondi here chokutanga posha nokuti vari kurwadziwa dhisu ari pasi nhasi unomupurisa abatwa mushopo aba mari haisi kukwana haana mari yavasindo vari kutirova futi no vanhu kana vachichema kuchema nzara toda kuti zvinhu zvinakire munhu wese asi imi vakuru muri kuguta imi vana gaule muri kuti no ngatitambirei bhondi nhasi uno muri kuchema kuti zvinhu zvadhura maokei zimbabwe hatina industry okei anohodha zvinhu kunze kwenyika chiitai nyasa yekunzwisisa midzi dzacho musangoda kunge munoti tinoda kusora okei mune indastry here nesupply okei matishu ari kubva kupi matishu chaiwo matishu ari kubva kupi tisingadi kutaura zvakawanda vatarisisei zvakanaka kwete kuda kungovenga vanhu tarisai zvakanaka akaenda kubhengi muri kumupa here mari yakakwana okei maus dollar nereti ipi atibatsirane tinzwisise toda munhu wese anoda kuti zimbabwe igare pakanaka iye zvinoizvo vakuru vari kumusoro vari kuguta havasi kuwana chichemo chese zvifuve vanoiwana mari vanayo vari kutochinja mabhondi acho kuita pavanodira
ava
vange vari vatereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318, muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tinokumbira zvekuti musatuka vanhu uye taurirai nezwi rinonzwika. Vazhinji venyu munotaurira pasi pasi. Tombotarisa zvimwe zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanosvika makumi maviri nevapfumbamwe vafa kumaodzanyemba kweIndia mushure mekunge bhazi range rakavatakura radonera mugomba. Mutauriri wehurumende ati vazhinji vange vakakotsira paitika njodzi iyi mudunhu reUttar Pradesh. Varwi vanopfurikidza mwero veAl-Shabaab vauraya vanhu gumi nevasere musvondo rimwe chete. Vanhu ava vakatongerwa kufa muguta reJamene, vamwe vavo vachipomerwa mhosva yekuve mauto ehurumende yeSomalia. Umwe mukadzi ane makore makumi maviri nemanomwe akaurawavo achinzi musori wekukinya. Mushure mokupfura vanhu ava nekuti varwi ava vakauraya nematombo murume ane makore gumi nemasere achinzi akabata chibharo musikana ane makore gumi nematanhatu. Tombotarisa zviri kuitika muAmerica. Britain iri kutsvaka kuti magwaro anyorwa neumiririri wayo kuAmerica akabudiswa pachena sei. Magwaro aya anonzi anoshora mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump nehurumende yavo. Britain inonyadziswa nemagwaro aya zvikuru sei aimanyora akange ari mumiririri wayo vaKim Darroch. VaDarroch havana kuramba kuti vakanyora magwaro aya. Semazuva ese vaTrump vakanyora paTwitter pavo vachiti havazivi mumiririri weBritain uyu uye haafanirwi kana kudiwa muAmerica. Gurukota rezvekutengeserana reBritain vaLiam Fox avo vari kushanya kuAmerica vaudza nepenyuro yeBBC kuti vachakumbira ruregerero kumwana wavaTrump Ivanka. Vatema mukanya Thomas Mapfumo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Nzou nomwe dzakawanikwa dzakafa kuHwange National Park dzinofungidzirwa kuti dzakaurawa nemuchetura weCyanide. Mubatanidzwa wenyika dzemuAfrica, African Union, unoparura chibvumirano chemusika wekutengeserana weAfrican Continental Free Trade Area. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC Vanelson Chamisa vanoti hurukuro pakati pavo navaEmmerson Mnangagwa ndidzo dzega dzingapedza matambudziko akatarisana nenyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichiti mosara zvakanaka.
Soko isika disenda baku